Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye naudzedu dzanhasi mufuro zvita 3 2018. Vana chiremba vokanda mapadza pasi munyika yese vachiti havasi kufara nemari dzavari kutambira uye mamiriro akaita zvinhu muzvipatara. Sangano revashandi vehurumende reApex Council roita musangano nekutsvaga nzira dzekumanikidza hurumende kuti igadzire zvichemo zvavo. Muparamende moita kusawirirana kunotyisa mushure mekunge imwe shoroma vaNick Van Hoogstraten varambidzwa kupa humbowo nenyaya yekuhwange Colliery. Mutumbi wevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaGeorge Herbert Walker Bush uri kutarisirwa kuuya kuWashington nhasi apo nyika yakabatana mukuvachema. VaBush vakatungamira hondo yekutanga neIraq. Zimbabwe yochema muzvinafundo Phineas Makurane, mukuru wekutanga kana kuti Vice Chancellor wechikoro cheumhizha chekubulawayo cheNUST, avo vari kutarisira kuradzikwa nemusi wemugovera kumusha kwavo kuGwanda. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekukurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzevakaremara. Nyaya yekuburiswa kwegwaro rekupfurwa kwevanhu muHarare musi wa1 Nyamavhuvhu yokonzera mutauro wakanyanya munyika. Zimsec inozivisa kuti vakanyora bvunzo dzegrade 7 vanogona kunotora zvavakabuda nazvo kutanga mangwana. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. nhasi tiri kutarisa kucherechedzwa kwezuva rekurwisa HIV paine mashoko ekuti uwandu hwevanhu vari kutapurirwa chirwere ichi hwave kuwanda mune dzimwe nzvimbo vamwe vachitya kunovhenekwa ropa. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai yanoti 909 a.m. 4930, 15460 ne 13860 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 6175 ne 9875 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.